Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yeino misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri gumiguru 16/2018. Komisheni yekutsvaka zvakapa kuti vanhu vapfurwe vakafa musi wanyamavhuvhu 1 inotanga kunzwa umboo kuvanhu pamusoro pezvakaitika musi uyu. Sangano re-European Union rakaongorora sarudzo rinoti riri kufara kuti paramende ine urongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo kuitira kuti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzinge dzisina mutauro. Guta reBulawayo rinoita misangano yekutsvaga nzira dzekukwezva vemabhizinesi kuti vauye kuzosima mari dzavo mumakanzuru emunyika. Kanzuru yeHarare inoita mutambarakede zvichitevera kuwana kwayakaita mari inodarika mamiriyoni 10 nemanomwe madhora yakabhadharwa semitero nemabhiri nevagari vemuguta iri mumwedzi wagunyana chete. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Food Program vari kunze kwenyika vachiti vane mutoro mukuru wekutengera hama neshamwari chikafu kunze kwenyika. Muchirongwa chedza Connection na 8pm paLivetalk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kune vechidiki munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.